Shambho, Swayambho. Shiva Shambho, Swayambho. Shambho, Shiva Shambho, Swayambho. Gangadhara Shankara Karunakara Mama Bhava Sagara Taraka. Gangadhara Shankara Karunakara Sagara Karaka. Bho Shambho Shiva Shambho Swayambho. Bho Shambho Shiva Shambho.
Shambho